Masangano aya anotizve kinofanirwa kutevedzera mitemo yenyika kuburikidza nekuzivisa mashandisiro ainenge yaita mari dzinopiwa nehurumende. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vati vari kushushikana zvikuru nekutadza kweZEC kuendesa mabhuku anoratidza mashandisiro ayakaita mari kubazi raAuditor General kwemakore maviri.
Tine kubatikana kukuru kuenderana nekubuda kwakaita mashoko paripoti yakaburitswa kuparamende mukuru wezvemari inoratidza kuti buka resarudzo Zimbabwe Electoral Commission haina kukwanisa kutumira mabhuku ayo emari kana mafambisiro avo emari kumukuru anoongorora mabhuku iwayo pakupera kwegore roga roga vane makore maviri vasingaite izvi. Saka zvinoreva kuti gore ra2018 negore ra2019 buka ira harina kuisa mapepa aro akakwana kuti vakuru ava vanoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vaone kuti mari dzakafambiswa sei.
VaBobosibunu vati nepamusana pekuti ZEC iri kutadza kutevedzera zvinodiwa nemitemo yemari yehurumende, makomiti eparamende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende anofanirwa kuongorora nyaya iyi zvakasimba.
Tikurudzira zvekare makomiti eparamende anoona nezvekufambiswa kwebasa irori zvekare remari nezvekufambiswa kwebasa reZimbabwe Electoral Commission kuti vaikurudzire zvekare kuti inge ichiita basa iroro zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo nokuti zvinozoita kuti vazivikanwa kuti vanhu vanoshanda zvinhu zvakachena zvakajeka zvisina chivande mukati.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vatiwo ZEC inofanirwa kutevedza zviga zvinodiwa mukushandisa mari yainenge yapiwa. VaMakoni vati ZEC inofanirwa kuzivisa mari yavakapuwa musarudzo dza2018 kuti yakaishandisa sei.
Tikatanzwa nguva yemaelection inguva yekuti panoshanda mari yakawanda chose, ZEC inenge ichitarisirwa kuti ikwanise kunge ichizvipira pamberi peparamende. Taura kuti pamaelections atakaita mugore ra2018 takashandisa mari yakati, takaita zvakati nezvakati zvakati, kaunzi acho ndeanaya neaya neaya. Uyezve akanyatsoongororwa naAuditor General akaona kuti maakaunzi akanaka.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Kwatayo vatiwo kusabuda pachena kweZEC kuti yakashandisa sei mari muna 2018 mucherechedzo wekuti yakashandiswa nebato reZANU-PF mukubira sarudzo dzakaitwa gore iri.
Nyaya inotangira kutoshata pakuti ZANU-PF inobata mapazi ehurumende kuita ayo. Munoona ZEC inototeerera ZANU-PF ikati maelections hakuna, inototeerera izvozvo ikati chakati hakuna, inoteerera izvo. Ndo panototanga nyaya. Saka kusateerera kana kusaita zvinodiwa neAuditor General zvakaitwa neZEC izvi zvinoratidza kuti vakatopuwa mazano iwavo kana vakauzwa zvokuita neZANU-PF, nekuti ZANU-PF inotoshandisa mapazi ehurumende iwavo kuba mari.
Mutauri weNational Constitutional Assembly vaMadhoku Chivasa vatiwo ZEC inofanirwa kuita zvinhu pachekerere kwete kuhwandisa mabhuku ezvemari izvo zvinozotorwa sekuti pane zvairi kuhwandisa kuruzhinji rwevanhu.
Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kuita zvinhu pachekerere isingaizi zvokuvandavanda. Saka kana vakange vasingaendisi mabhuku avo kuti ange achiotiswa, zvinoratidza kuti vanomuna vane zvimwe zvinhu zvavari kuvigavika zvavasingadi kuti ruzhinji runge ruchiziva.
Asi mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vati bato ravo harinei nemabasa anoitwa neZEC, vachiti bato ravo raingokwikwidzawo semamwe mapato mugore ra2018 rikakunda.
ZANU-PF is a political contest like another party, and ZEC is not under ZANU-PF, but certainly not ZANU-PF. ZANU-PF is a contest like another party.
ZANU-PF ibato rezvibatongerwo yenyika raingokwikwidzawo semamwe mapato, uye ZEC haisi pasi pebato reZANU-PF.
Mutauriri weZEC vakawani moyo vati zvimwe zvakaburitswa mugwaro raAuditor General hazvisi chokwadi, vachiti vakaendesa magwaro ekufambisa kwavakaita mari mugore ra2018. Asi vamoyo vati vakatadza kuendesa magwaro egore ra2019 sezvo vaigadzirisa zvaidikanwa nemanyorerwo matsva anofanirwa kuitwa.
That faces challenges because of the change in the current regime with the NH20. accordingly put in place proper adjustments to our account so that they meet the proper accounting standard.
Muna 2018 takaendesa akagamuchirwa asakaita dambudziko rekuendesa mabhuku emuna 2019 akaifanirwa kuendeswa kutanga kwa 2020 nekuda kwekuti taigadzirisa manyorero matsva ainge ave kuitwa.
Gwaro rakaburitswa naAuditor General rinoratidza kuti ZEC ndiyo chete komishina yakatadza kupa uchapupu hwemafambisiro ayakaita mari yayakapiwa nehurumende mugore ra 2018 na 2019. Mugore ra 2018 ZEC yakapuwa mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 million mari yekuAmerica yekuti iite sarudzo dzemuna 2018. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.